Isisu semavenda tine urongwa hwakajeka. Tiri kuti kutyisidzirwa nehurumende kuti vada kuunza mauto kuzotirova isiri kutambura kutsvaka kurarama. Uyezve isu tirisu tiri kuita kuti nyika ino ienderere mberi semavenda. Sekuziva kwamunoita kuti nyika yedu yeZimbabwe haina mabasa. Tiri kuona kufunga kwehurumende kwakadaro, kwakasarira, uye kufunga kusina kuti jekei pamariramiro edu, uye hakuna kuti jekei paurongwa hwekutonga nyika.
Saka kubva zvataurwa nava July moyo kuti munofanira kubva mumugwagwa, pane kutaurirana kwamamboita here nehurumende?
Isisu hurumende takati kutaura nayo nguva yese iyi sekutaura kwatakaita mumashure omu, kuti tanga tiri kuingenja kusanganisira ofisi yapurezident vamunangagwa, tichitaura nemaadvisa avo nevanhu vakavakomberedza neofisi yavo, tichivaonesa kuti tine urongwa hwekuti tigone kuburitsana mumigwagwa zvisina kumhanyisana. Urongwa hwedu ihwohwo hwakajeka zvokuti hurumende ikapa support kuurongwa ihwohwo, hapana bongozozo rinoitika, mastreets anongochena, vanhu vachienda vachinoita zvatatakatisisu hurumende tisapotei tigone kuburitsana mumigwagwa. Nokuti dambudziko riripo nderekuti chiri kudiwa mabasa. Kana pasina mabasa, chiri kudiwa urongwa hwekushanda nekushandura upfumi hwenyika mumaprojects. Saka nokudaro tiri kuti isisu pari zvino tamirira kuti mangwana tione kuti vanoita sei. Asi chimwe chinhu chatiri kuti isisu United Nations, EU, SADC nedzimwe nyika dzinokwanisa kuti dzitarise muZimbabwe, ngadzicherechedze kuti chinombonzi mukuru wenyika president anoti mauto endai munopinda mumastreets chinhu chinenge chakaita sei. Nokuti tiba kuti tizive kuti president ane kodzero here yekungoti nokuti mumastreets mavenda awandisa masoja chipindai. Zviri pamutemo here izvozvo? Kana zvisiri pamutemo, tiba kuti dzimwe nyika dzitarise zvoda kuitwa neZimbabwe. Nokuti kana makatarisa imimi muri kuziva kuti Zimbabwe kuti inzi itivepo, Zimbabwe yedu itsva iripo iyi, haina kunyatsouya zvakajeka. Tinozviziva tese. Ini ndiri mumwe wacho ndakaparticipata kubatsirana nemasoja kuti vamugabe vaende. Saka nokudaro tiri kuziva kuti hazvina kujeka kubva kwakaita vamugabe. Nokudaro hatisi kuda kutirambe chiti vanhu havativajaidze kuti vaite katsika kekuti masoja anongoenda achimbunyikidza. Takambunyikidza vamugabe zvakapfuura, ngavarege kuramba vachida kumbunyikidza vana vari kutambura vari kuzama kurarama. Saka isisu hatina kwatinoenda, tamirira kuti tione kuti hurumende ida kuita sei. Takagadzirira, takavamirira.
Asi ka hurumende iri kuti chiri kuita kuti pauye mauto inyaya yekuti mapurisa ekanzuru anenge ari kutambiswa chamutavanhava nevanotengesa mugwagwa.
Mapurisa ekanzuru nezrp vari kutambiswa chamutavatava nemavenda nekokuda kwokuti mavenda haasi kuona mapurisa ekanzuru nezrp semapurisa, vari kuvaona sembavha. Nokuti mapurisa ekanzuru nezrp vari kubira mavenda zvinhu zvatorwa zviye zviri kushandiswa for their own use, vari kuzvishandisa kuti zvinhu zvite zvavo, hazvina kwazviri kuenda. Mutemo wenyika unoti mukatorera mavenda zvinhu munofanira kuzviendesa paauction kana zvichitengeseka. Poita magwaro neurongwa hunoratidza kuti mari yakapinda kunyika. Mukatora zvinhu zvakaita semavegetables kana kuti maperishables pachirungu, munofanira kuzvidestroya. Asi musati mazvidestroya, director wehealth anofanira kusaina kuti zvinhu zvadestroywa ndezvizvi. Asi zvatiri kuziva ndezvekuti zvinhu izvi hazvina marecords, zviri kutorwa vachigovana, zvimwe vachitengesa. Saka mavenda haasi kuona vanhu ava semapurisa.